Vachitaura pamusangano wekutarisa remangwana reZimbabwe munyaya dzezveupfumi pamwe nekudyidzana kwayo nenyika nemasangano ekunze anopa mari akaita seWorld Bank, nyanzvi idzi dzati hurumende inotofanira kutora mamwe matanho akadzama pakugadzirisa upfumi nekubhadhara zvikwereti zvayo zvose. Muzvinafundo Mutuli Ncube vekuOxford University kuBritain vati Zimbabwe inotoda urongwa hwakadzama kudarika urongwa hweStaff Monitored Program uhwo huri kutungamirwa neInternational Monetary Fund. Mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze vati kunyange hazvo masangano akaita seIMF nenyika dzekunze dzichiuya kuzobatsira, nyika inofanira kuva neurongwa hwayo hwekugadzirisa upfumi hwayo.
Saka unofanira kuziva kuti iwe ndo unofanira kuchitsvaga nzira dzekuti vamwe vauye vakubatsire ubatsirike. Saka haizi nyaya yako yekuti unotanga kutuka vamwe kuti IMF, nekuti IMF haingouyi kunyika dzese dzese, inouya kune nyika dziri kunetseka.
Vati pari zvino nyika iri kutadza kuwana mari kubva kumasangano akaita seIMF, World Bank nenyika dzinobatsira nekuda kwezvikwereti zvisiri kubhadharwa. Vaendera mberi vachiti itsika yakashata kukwereta nyika isingabhadhari zvikwereti.
Chinhu chakashata chakaoma kuita zvikwereti usingabhadhari. Kuzikana unzi uyu anotora zvikwereti hadini haabhadhari.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vati zvakakosha kuti pave nemitemo inonakira hurumende nevemabhizimisi kuti upfumi husumuke. Vanoti pari zvino hazvisi kufamba zvakanaka sezvo pasina kuwirirana pane zvinotaurwa nehurumende nezvairi kuita. Vatiwo nyaya dzezvikwereti zvenyika dziri kutadzisa vemabhizimisi kuwana mari nemutengo wakaderera kubva kumabhanga ekunze. Vamwewo vataura pamusangano wanhasi mukuru webhanga guru renyika reRBZ vaJohn Mangudla, avo vati vari kuita zvese zvavanokwanisa kugadzirisa zvinhu munyaya dzemabhanga pamwe nekutaurirana nenyika nemasangano ekunze kuti vachitange kudyidzana neZimbabwe zvekare. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika, vachiti kana ikasaita izvi haigoni kuwana rubatsiro rwemari, izvo zvinoita kuti isabudirire. Mukuru wechikwata cheIMF chiri kushanya munyika vaDominico Faniza vapindawo musangano wanhasi vakati zvakakosha kuti nyika ibhadhare zvikwereti kuti ikwanise kuwana mari kubva kumasangano akaita seAfrican Development Bank, IMF, World Bank nedzimwe nyika. Musangano wanhasi wange wakarongwa neIMF nehurumende yeZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.